Vamuliswa avano isachi garo e komiti vaka bosuduruka kutungamela komiti iye mushuru mkunge paramende yati yare kuongora nye ze wori zavano nzivakaita ivo nezimi linguna tu ze komiti iye. Nasi vamuliswa wapinda mkomiti senengo ojayo uye zimi lingu ze komiti zakaita sawa Roy Bila. Zati sezo vamuliswa ni watatu ava vanoti valena chikomba ve zano PF va anele ndevele na va prince wanda va MDC avaru kuongoro wanye ze wori vanufanela kumbo mira kupinda mkomiti iye vachikomba vezano PF vatuma kubuda musangano uyu vachitenda kuti vainge vafonerwa na muzvina bhizinesi va Shepherd Tundia kuti vazotora mari yechoko muhomwe
ile yakufunga kuti inakutakazvimudira pera ndipo mira nokuti vanhu nyaya yamu inozikamwa panapa kuti Shepherd anondidana kuti vatore mari yangu
asi vamuliswa varamba kubuda musangano uyu izvo zvabva zvaita kuti vatange kupopotedzana nedzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Jacks Tanduna vezano PF. Vamuliswa vari kupomerwa mhosva yekutsvaga mari yechioko muhomwe inoita mazana mana ezviuru zvemadhora kubva kuna muzvina bhizinesi vaJR Goddard varamba kubuda mukomiti vakatangawo kuudza vanduna vaBila nevamwe vavo kuti vanoita uori hunotyisa uye kuti vari kuba mari dzemakomiti. Paita kukandirana makobhu nematete pakati pavamuliswa navanduna. Vanduna vakazoudza vamuliswa kuti vaizovagadzirisa panze peparamende vachitiwo havachatombozivi kuti vakauraya vanhu vangani. Asi vamuliswa varamba kunyarara kunyange hazvo vanduna vazobuda panze. Zvese izvi zvaitika mumasava gumbo nechikwata chavo uye mukati memaminisa akati kuti vagumbo nevatori venhau vazoburiswa mudare kuti nhengo dzekomiti dzisare dzichigadzirisana. Aka akasike kutanga nhengo dzekomiti dzichipopotedzana pamberi pevanyarikani. Gore rapfuura nhengo dzekomiti kubva kuzano PF dzakapopotedzana navatemba muliswa dzikarambidza muzvina bhizinesi vaNick Van Hoogstraten avo vane chikamu mukambani yeWange Colliery kupa umbowo pamusoro peuori huri kuitika mukambani iyi. Kune rimwewo divi akasike kutangawo zvakare kuti vanduna vachichidzira dzimwe nhengo dzeparamende. Gore rapera vanduna vakachichidzira nhengo dzeMDC vachiti vanogona kudzipfuura nepfuti mushure mokunge vasveredzwa zvichitevera kuziviswa kwavakanga vaitwa mudare vachiti ndivo mumiriri weChegutu West kunyange hazvo paive nemakakatanwa pakusarudzwa kwavo ayo aive kumatare edzimhosva. Mune imwewo nyaya Registrar General vaClemence Masango vazivisa kuti mahofisi avo achavhura mahofisi emapasipot kuchitungwidza munguva pfupi inotevera senzira yekuderedza mitsetse yemapasipot muHarare. Vatiwo kunyange hazvo vaine mahofisi emapasipot mumatunhu ese munyika, hofisi yavo kudunhu reMashonaland East iri kumarondera haisvikike nyore nevanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo mudunhu iri. Izvo zvave kuita kuti vavhure imwe hofisi yemapasipot kwaMurehwa.
Mashonaland East Province, the capital is in Marondera. But in terms of accessibility, people from Mutoko...
Vanhu vanobva kwaMutoko, Uzumba neMaramba vanoomerwa nekuenda kuMarondera kunotora mapasipot. Ndosaka tave kuda kuvhura hofisi yedu kuti vakwanise kutora mapasipot avo kwaMurehwa.
Vatiwo mahofisi avo akatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze zvekuti vave kugadzira mapasipot mashoma pane yavanofanira kugadzira. Vamasango vatiwo vanhu vanofanira kutorera vana vavo zvitupa zvekuzvarwa sezvo izvi zvichiitwa pachena kudzamara munhu ave nemakore matanhatu. Vatiwo vanhu vanofanira kutora magwaro ekufa kana kuti madeath certificate vachiti havakwanisi kubvisa munhu pamagwaro avo kana pasina vazivisa kuti munhu uyu akafa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.